Che kwata chena vuche vanhu kadzi chema maitore hatichakananga ku Abidjan ku Ivory Coast uko chiri kunosangana nema elephants mumutambo wemunzira yekuenda kuma 2016 Olympic Games. Mamaitore has akadzoka mugadziriro nezuro mushure mekuramwa basa nechitatu nemhaka yekusabhadharwa asi nezuro vaiva dzoka munhandare. Nengo yeOrias Fan Club vatinashe mutetwa vanoti nyaya dzekusabhadharwa vatambi idzodzi ndidzo dzinoita kuti zvikwata zvikundwe.
Parikuita problem nekuti maplayers hasi kubhadharwa zvichizokonzera kuti timu izorowa.
Asi muongorori wezvemutambo vafarai kambamura vanoti veruzhinji vachanyanyotarisa zvekuramwa basa izvi sezvo zvisiri zvitsva munhabvu yemunyika.
Zvato muno muZimbabwe yatova garozi vakuti kana paine mitambo mikuru yakadai ingave vakadzi kana varume vanotogara vachingonyinyuta, saka ndinoti atova mafuta ekuzora vajairira.
Vakambamura vanoti mamaitori azanokwanisa kunoita zvisiri kutarisirwa nevanhu kunoita mangange kana kunokunda.
Ivory Coast yakati simbei, asi sezvo munoziva nezvenhabvu izvi hamuzive zvinoitika, vanogona kutongosvika ikoko vakamanikidzwawo kuita draw kana kutohwinawo chaiko.
Panguva imwe cheteyo maYoung Warriors ari muRufaro Stadium apo vari kusangana neSouth Africa mumutambo we2015 Africa Youth Championships. MaYoung Warriors ane vatambi vakawanda vakakuvara uye zveSouth Africa yacho ine mukurumbira munhabvu yevechidiki. Asi muteveri weHarare City vaMishek Saga vanoti hakusisina zvikwata zvidiki munhabvu yemuAfrica.
Bhora mazuva ano nyaya iripo ndeyekuti bhora bhora harisina anonzi magiants. Nonyaya kuti katarisa kana maAfcon kana World Cup masurprises anokuwanika kwese kwese.
Zimbabwe ikakwanisa kukunda mumitambo miviri iyi inobudirira kuenda kumayouth championships ayo achaitirwa kuSenegal. Zvikwata zvichakunda kumaAfrica Youth Championships zvinoenda kuma2016 Olympic Games ayo achaitirwa kuRio de Janeiro muBrazil. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.